Mutungamiriri wesangano reAdvocate for Earth, Valene Ntinashe Chisaira, vaudza vatori venhau nhasi kuti sangano ravo harisi kufara nemararamiro ari kuita mhuka zvikuru sei kuHwange National Park, uko kwavanoti mhuka dzakawanda dziri kufa nenzara pamwe nenyota, zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura gore rino, kubudikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. VaChisaira vati havasi kufara kuti magweta avo pamwe nevesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzemhuka kuti dzisaitirwa utsinye reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals, vakarambidzwa nebazi rehurumende reZimparks svondo rapera kuongorora mararamiro ari kuita mhuka kuHwange National Park.
Dambudziko zhinji ratiri kutarisana naro nderekuti mazuva ano ekushayikwa kwemvura, ekushayikwa kwechikafu, especially zvinokanganisa vanhu, zviri kukanganisawo mhuka especially dziri muNational Parks. Pedzezvo pane nyaya yekuti yemabatirwo ari kuitwa mhuka nemapoka kana kuti masangano ehurumende anofanirwa kunge achichengetedza mhuka idzi dzakaita sana Zimparks. Pane masangano mazhinji anosanganisa Advocates for Earth na National Society for the Prevention of Cruelty to Animals vanoona nezvekusaitwa utsinye kwemhuka, vari kutaura kutoti dzimwe nguva maitiro avari kuita haana kujeka. Mabatiro anoita mhuka anofanira kuva akajeka kuti vanhu vanokwanisa kuva neaccess kana kuti kukwanisa kupindawo vanhu vanoona nekodzero dzemhuka, vachinoti mhuka dziri kubatwa sei, vachiona kuti zvii zviri kunetsa pamhuka.
Nekuda kwekufa nenzara kwavanoti kuri kuita mhuka, VaChisaira vanoti vave kuronga kufamba kubva kuHarare kuenda kuHwange vachipemha mari ichashandiswa mukutengera mhuka idzi dziri kufa chikafu.
Iya, izvino zvinhu zvakatoomera vanhu zvese nezvipuka zvakasiyana siyana, nekuti nekuchinja kuri kuita mwaka nenyaya dzeclimate change zviri kunyanya afecta isiwari nyika vatoti masubsaharan African countries mumakore mashoma apfuura nemakore ano atavi, zvinoratidza kuti mhuka dziri pachizvaso dzopedzisira dzisina ukwanisiro hwekuwana mvura, hwekuwana chikafu. Saka isusu sesangano rinoona nezvekodzero dzemhuka tatakaronga kuita kufamba tichidzidzisa vanhu pamusoro pemhuka dzedu nematambudziko adziri kutarisana navo, uyezve tichitraya kutsvagawo mari kana kuti chikafu chinokwanisa kupiwa mhuka idzi.
Kunyange hazvo vasina kutipa huwandu hwakati tsvikiti, VaChisaira vati mhuka dzafa kuHwange nedzimwe nzvimbo dzawanda zvikuru kubudikidza nekushaya chokudya pamwe nemvura yokunwa. VaChisaira vanoti mhuka dziri kutadza kugara zvakanaka mune dzimwe nzvimbo dzinochengeterwa mhuka kuburikidza nemabasa ari kuitwa nevanhu anosanganisira kucherwa kwezvicherwa.
Mashandiro atiri kuita sesangano rinoona nezvekodzero dzemhuka nedzenharaunda, tiri kuona kuti kuarea yakaita seHwange kuri kuzara vatinoti vaya vanochera marasha macoal miners vari kupinda makore apfuura, vari kuita vachiwanda kupinda kwavari kuita munzvimbo yeNational Park. Pari zvino sesangano tindori necomplaint yatakatowana kubva kune community parimwe dunhu riri kuVictoria Falls panyaya dzevanhu vari kuchera ko vari kukanganisa even nzvimbo dzavo dzeufuru atoti magrazing areas pachirungu. Saka nyaya dzeswari dzevanhu vari kuchera ko dziri kukanganisa mhuka, dziri kukanganisa even vagari vari munzvimbo dzakatenderedza Zambezi Valley nekunana Hwange.
Zvichakadai, imwe nyanzvi inoongorora nyaya dzemhuka vaIvans Ndadzungira vatiwo havasi kufara nekutengeswa kuri kuitwa nzou dzichiri diki nehurumende kunyika dzakaita seChina, vachiti mhuka idzi dzine mukana wekufa kana dzinge dzaenda kunyika idzi.
Hurumende yakatengesa mababy elephants kuendesa kuChina, asi isusu sesangano redu taita tsvakurudzo zedu handiti taona takaona kuti zera remaelephants ayo achiri madoko zvekuti akatransferwa kubva muZimbabwe muno nedzimwe nyika, survival yavo inonetsa. Asi iyo veZimbabwe National Parks vakati iyo asi mababy elephants they are sub adults, ndipo pakazoenda vanhu veSPCA vachida kunoassessa the condition yemaelephants acho. That's when they were ndipo vakarambidzwa ita sei access kuti vaone zvakaita. Sanopaitwa kuti transparency hapana kuti mababy elephants akaenda here kana kuti masabadas aitaurwa nevanhu veZimparks. So ndopane nyaya yedu yekuti maissues akadaro anofanira kuva ari transparent kuma stakeholders ese ari involved nyaya dzemhuka, sezvikatasa vanhu veSPCA ndo vanoona nezvemararamiro emhuka ende vakarambidzwa kuti vaone pozondovandira zvekodzero dzemhuka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZimparks sezvo mutauriri wesangano iri vatinashe farao vati vari kunze kwenyika. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekushanyurwa kwenyika vaSimangaliso Ndlovu pamwe negurukota rinoona nezvemigodhi vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Wange National Park ine zvuru nezvuru zvemhuka dzemhando dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.